Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa vanoti, vari kupara nezvakwanisa kuitwa nebato ravo, pangopera gore vari parura.
Tiri kupemberera gore rimwe chete mukomana yelo, musikana yelo kubva achitangwa 24 January, takauya kunyika tikaparura mwana uyu, tikati wavako mwana uyu anonzi Triple C. Asi hatisati tamuombeka kana kuti kulonja kunozikana munyaya dzematongerwo enyika. Saka tikufara kuti pagore iri mwana uyu wadadisa, wamwisa mvura pamaitiro ake, wakagona kutsuna. Kuma MP kusarudzo dzatakaita dziri 28, akaita 19 out of 28. Takatsuna kusanganisira mamwari kumaruwa kuna Nambulima wakuwaimbokuinwa kana tukwaibirwa nezanu PF. Takanopongodza imomo tikanotora iri Triple C. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kupemberera kubata kunoshamisa.
Vachamisa vatiwo
takwanisa kuzikanwa muregion Musadak, takwanisa kuzikanwa kuAfrica mese muno, inongova Triple C yelo chete chete kwese maofisi mastate house ese anototidana. Tatiri kuinauguration kuLesotho, munozvazva takaenda kuinauguration kuZambia, takaenda kumainauguration kuKenya, takazongotoregera kuenda zvida sitakokwa nokuti kwese kuti akuzikanwa.
Vachamisa vachema-chema kuti bato ravo riri kusangana nezvibinga mpinyi zvakawanda.
Tine kushungurudzwa kuti vana vasikala, vana vachivaya, vana vachingauta maMP edu nevamwe vatungamiri machange champions edu vari 25 nevamwe 17 or so vekunyatsime vachine mhosva dzavari kupuhwa dzongopomerwa. Takaruzawo mamembers edu akashayika, vana Mo Blessing Ali, vana Mboneni Ncube vakabayiwa pamusangano nevezanu PF. Saka izvo zvinotirwadza, nevari kusungwa vakawanda vari kushungurudzwa.
Vachamisa nevamwe vavo vakaumba Triple C gore rapfuura mushure mekusiyana nebato reMovement for Democratic Change zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court, uyo wakati Vachamisa vainge vapinda pautungamiri hweMDC zvisiri pamutemo. Asi vamwe vanopesana nemaonero ebato reTriple C vakaita savaPeaceful Sibindi vanoti bato iri rine zvinyekenyeke sezvo risina bumbiro remutemo uye utungamiriri hwakajeka.
Sekona kwangu Triple C inofangove ine bumbiro remutemo rinoratidza kuti vanomirirei ende uye zvido zvevanhu vanozozvifambisa sei. Chimwe chete chipiri ndechekuti Triple C inofangove ine mastructures, nekuti izvezvi hatisi kuziva kuti tongoziva kuti kuna Chamisa chete.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishandanisangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti Triple C yakarongeka uye inotove nehwaro, kunyange hazvo izvi zvisina kuziviswa kuvanhu vese.
Vanhu vave opposini vari kuchinja mpaka vari kuchinja from traditionalists, vatakajaira kuti ndio politics, vari kuuya nenew form of politics which is the guerrilla strategy. The guerrilla strategy which was actually used before during the liberation struggle, after vaona kuti the enemy vavengi vavo vanoona mastrategies.
Pari zvino Triple C ine nhengo gumi nepfumbamwe dzeparamende, uyewo inoti ichakwikwidza musarudzo dzegore rino, asi inoda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe kuti pave nesarudzo dzakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.